manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 7 2022 makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano weze kushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa kuEgypt. Chitundumusere musere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani muAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru yezvitundumusere musere ya NASA chakatakura mishina yeumizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki kusanganisira yeZimbabwe chasimuka nhasi kuenda kumwedzi. Munawo dzemitambo tichakupai hurukuro nemurayiridzi wechikwata cheGreen Fuel Lloyd Mutasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundu msere msere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani muAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru ye NASA chakatakura mishina yeumizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi chasimuka nhasi mushure mekutadza kuita izvi nezuro sezvainge zvakatarisirwa. Chitundu musere musere ichi chainge chichitarisirwa kusimuka nezuro asi zvakaonekwa kuti pachiteshi pachaifanira kusimukira muVirginia muAmerica pakaita moto. Zimbabwe National Geospatial and Space Agency kana kuti ZINGSA ine muzinda pa University of Zimbabwe inoti yakatumira nyanzvi kuJapan kunokwenenzvera satellite yeZimbabwe inonzi ZIMSAT 1. Uganda yatumirawo satellite inonzi PLA Africa Sat 1. Nyanzvi munyaya dzezveumetura vaRobert Ndlovu vaudza Studio 7 kuti maCubesats aya ari kutumirwa neZimbabwe neUganda dzichishanda neJapan ndeemari iri pakati pezviuru makumi maviri nezviuru mazana mashanu ekuAmerica kana kuti 20,000 ne500,000. MuAmerica mamwe maCubesats aya anotengeswa nemari inosvika zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica kana kuti $10,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kuEgypt pamusangano wakanangana nezvemamiriro ekunze wechimakumi maviri nechinomwe kana kuti Conference of the Parties kana kuti COP27 watanga nhasi paine kuwirirana kuti paziyiwe nyaya yekuti paumbwe homwe yekufambisa zvirongwa zvemamiriro ekunze. Musangano wakadai unoitwa kamwe chete pagore uye ndewekuziya nzira dzekuderedza kusvibiswa nekuburiswa kwemweya une tsvina unozokanganisa mamiriro ekunze izvo zvinokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti kunaisa kwayo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisirawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica uyewo mutungamiri munyori mukuru wesangano re United Nations vaAntonio Guterres. VaGuterres vaudza musangano uyu kuti kunyangwe hazvo muAfrica muine nyika shoma dzinosvibisa moyo wekufema, matambudziko anozokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anowanzowanikwa muAfrica. Izvi zvatsinirwawo nevai vemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaAl Gore, vakurudzirawo kuti pasarambe pachishandiswa zvinhu zvakaita semarasha ayo anosvibisa mweya wekufema. Mirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yatanga zvakare kwaGutu, apo vanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF vanonzi vakashungurudza nekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pazvitoro zvekuChisheche, muSwahiri nepaChingome musi wemugovera naNezuro. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vetripusi vanopfuura gumi vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF pamwe nevasori vaifamba nemotokari yerudzi rweNP300 yainge isina manhamba plates, vachivharisa zvitoro zvinofungirwa kuti ndezvevatsigiri vebato rinopikisa. Mumwe mutsigiri weTripleC akarohwa zvakanyanya pazvitoro zvepachingombe vapatikai muzondo vanoti vaipomerwa mhosva iyi kutengesa nyika nekuti vanotsigira bato rinopikisa.
Vopinda tinodawo munhu unonzi patikai muzondo pano, zikati ndini zvikanziko iwe sei uchitengese nyika, zikati haina handitengesi nyika, zvikanzi iwe unopikisana nehurumende iripo vata pasi. Vakaanda vata pasi vakabva vatanga kundirova nematanda vaiva nawo.
Muzondo vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vakanzi vanogona kutsakatikiswa kana kuitwa kafira mberi. Vanoti vakasiya vapiwa hembe dzeZANU-PF kuti vagare vakapfeka.
Vapedza kudaro kwabva vandipisa trouzi rangu, vabva vandipisa pashapa pane moto nemechisa, vabva vanzi buda pazhe, vabva vandipichira chikomba. Vapedza kudaro kwabva vati o hembe dzeZANU-PF ndiyo unofanira kupfeka, tiri kunzwa munhu unotsigira chamisa, tiri kunzwa munhu unotsigira gonese kana kanzira kana munhu weCC. Chasara ndechekuti takuvinga usiku tozaya tokutora tokunyangarisa.
Mumwe musina bhizimusi wechidzimai aramba kudomwa zita rake nekutyira pamushwayati, akavhariswa chitoro chake akasiyiwa ari hwadoro nemaskadhi muviri wese.
Vakahwanda kubva atizisa vakatotora doro vakandidira nokundivhurutsira zvose, vakandivanza vakandikomba vose vari 5.
Anoti kumirwa mhosva yekutsigira bato reTripleC achidzi ari kupa rutsigiro rwemari kune vanonzi vari kuda kukwidza musarudzo dzedare reparamende kuGutu East vaGift Gonese. Mutauriri weTripleC mumasvingo vaDirector Ramba vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa vachiti sarudzo dzichauya dzinogona kudeuka ropa rakawanda, vachipomera ZANU-PF mhosva yekutanga mhirizhonga.
Vamutimba zvinhu zvichiitika kwaGutu zvinoshungurudza zvikapiri. Gutu yatishatira pakuti ndo yatotanga kuvamba violence muno maswo province, and zvakaitika zvokuti vanhu vanovharwa mashopu, vanhu vachirobwa zvivictimizwa zvinongonongedzera kuti gore rinouya sarudza yoga dzinenge dzakaoma. Violence yacho ende yauya zvokurevesa, vane ZANU vari serious pakurova vanhu vakomana.
Vamwe vatsigiri veTripleC vakaita savamuzondo vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa epabhasera, asi vakati havakwanisi kuiferefeta nekuti motokari yainge yakatakura vanhu ava vaiita mhirizhonga yainge isina manhamba plates uye vanhu vacho vasingazivikanwi. Asi vamwe vatsigiri veTripleC vanoti motokari iyi inofungirwa kuti ndeye vasoro vepamupanda wana vaive nevatsigiri veZANU-PF. Vamwe vanoti pane vaviri vakazivikanwa nezita rekuti T1 Natarupiwa chete. Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwachedhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi, asi vaimbisa kuti vachataura nemapurisa ekwaGutu.
Handisati, asi zvamati panzvimboya dzacho kudai akaindite follow up ndione pane zvakadaro.
Sasvikaro weZANU-PF mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati havanawo kunzwa nyaya iyi, asi vachiti bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Weekend ndandiri kuchiredzi tatine maprograms kuchiredzi. Regai ndigobvunza kwaGutu because ndatopindawo nhasi mune network ndandiri kumawadzi andanchifamba kwakusina manetwork.
aka akaske kutanga kuita mishonga bruno iri gore rino mwedzi mishoma yapfuura vamwe vatsigiri ve triple c vaikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vakarohwa vakapedzisira vaenda kunopotera mumakoma kugutu west vachitiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri ve zanpf gore rapera umwe mutsigiri we triple c vanyasha zvambe vakarohwa vakashayika nevanofungirwa kuti vatsigiri ve zanpf zvichakadaro bato re triple c rinoti imwe nhengo yavahwanda matasu vakatemwa mumusoro neparuoko nebhemba vakakuvara zvakaipisisa nakanzura wewati 12 chris mudengedzerwa wezanpf izvi zvinonzi zvinotevera danho range ratorwa nakanzura uyu kuti vamutasu vasapiwe mbeu kubva kuhurumende vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa hatina kukwanisa kubata vamudzengererwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nevashandi vayo nhasi vaita musangano vakatenderana kuti vashandi vose vapiwe mari yebonus, kwete zvange zvichimbotaurwa nehurumende zvekuti pachatanga paonekwa kuti mushandi akashanda sei gore rose asati apuwa mari yebonus. Pamusangano uyu panonzi pawiranwa kuti vashandi vane zvigaro zvepamusoro-soro chete ndivo vachapuwa mari dzemabonus pachionekwa kuti vakashanda sei. Gurukota rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kubva kuvamiriri vehurumende vapinda musangano nevashandi. Vavimbisa kuti vachataura neStudio 7 mangwana kana vapirwa zvabuda mumusangano wanhasi. Asi mukuzeya nyaya dzemabonus idzi tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Tofara kuti zvirongwa wanga wada kuitwa nehurumende wekuti bonus rakuzopiwa avo vanenge vagona basa chete hazvisiri izvo zviripo. Anyawa bonus raakupiwa munhu wese anouya mucivil servant. Zvino zvinoti tachingochemera nguva yese tichiti bonus ringaripiwe munhu wese anenge ashanda anyawa bonus ndere munhu wese, asi kana vada zveperformance votsvaga vavo vekuvawedzera pamusoro peanyawa bonus. Asi zvechirunyanyo chirikuzotisuwisa ndechekuti riri kunzi bonus richabhadharwa mumatrenches.
Izvi zvinorevei?
Zvireva kuti saka mari ichazopinda muna December. Tinoona kuti inogona kuzongeya irodwa neinflation nenyaya yekuti panoti one day mari mumusika vanhu vakati spendei yakati one day maprice edu tinoona achikwira. Saka painozoti yapinda yaDecember tinoona kuti vanhu vanenge vaisakwanisa kutenga zvinhu zvakawanda zvavaikwanisa kunge vachitenga muna November.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinokurudzirawo hurumende kuti kana vachifikisa maconditions of service yevashandi vatore nzira yekugara pasi nemushandirwi vachionesana izvo zviri mubumbiro remutemo wedu. Public Service Commission inosungirwa nesection 203 kuti pese painoda kufikisa maconditions of service inge ichiita collective bargaining. Tisati atsoonei National Joint Negotiating Council
kuti yaita sei?
Kuti haichaseve basa rayo. Nyaya yemabhonasi ingadai ichitaurwa pama a proper collective bargaining table. NJNC haipe mukana wecollective bargaining, inoita zvekungokonza utana chete.
Mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanorarama nekutengesa mudhorobha reKios pamuganhu weCameroon neEquatorial Guinea vari kuchema-chema kuti kuvharwa kwemuganhu pakati penyika mbiri idzi kurukanganisa basa ravo zvakanyanya. Equatorial Guinea inoti yavhara muganhu uyu nekuda kwesarudzo dziri kuitwa musi wa20 mbudzi munyika iyi. Hurumende yeEquatorial Guinea inoti haisi kuda kuti vairi kuti vanopfurikidza mwero vakanganise sarudzo dzemunyika iyi. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema Basogo vakatanga kutungamira nyika muna 1979 mushure mekupidigura hurumende nemauto ndivo vachakunda musarudzo idzi. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kukundikana kweRussia muhondo yemuchadenga kuri kukonzerwa nekuti mamwe mauto ayo haana kunyatsodzidziswa zvechiuto. Britain inoti ndege zhinji dzehondo dzeRussia dzakadonhedzwa muUkraine uko vatyairi vadzo vachifa zvekuti kugadzira dzitsva uyewo kudzidzisa vamwe zvechiuto zvichatora nguva. Zvichakadaro, mudunhu rakapambwa neRussia reKherson, vanhu havana magetsi nemvura. Vatungamiri vakagadzwa neRussia mumatunhu aya vachiti zviri kukonzerwa neUkraine iri kuramba ichibhomba nzvimbo dzine magwenya emagetsi nekunogadzirwa mvura. Gwaro richangoburitswa nebazi rezveutano rinotarisa nyaya yechirwere chegomarara reCancer Registry riroratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, repazamu nerepanhengo yesikarudzi ndiwo ari kubata vanhu vakawanda munyika. Pakaitwa ongororo iyi muna 2018 zvakabuda pachena kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 7841 ndivo vakabatwa nemagomarara munyika mugore iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga vatsanangura zvakabuda muongororo yavo.
Vanhu vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018 vanokwanaiwo kuita 7841. Pauwandu uyu vanhu vanokwana kuita 3301 vanga vari vanhurume, vanhukadzi vanga vari 4504. Ava ndo vanhu vese vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018. Cancer chirwere chinobata vanhu vemarudzi ose, vanhu vemazera ese. Takatarisa nechirwere ichi mugore ra2018 Zimbabwe yese. Chirwere changa chakanyanyisa checancer changa chiri chirwere checancer yemuromo wechibereko kana kuti cancer of the cervix. Yakaoneka iri 21% kana kuti zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana. Prostate cancer inobata vanhurume asi takasanganisa macancer yese yakaoneka iri panumber 2 iri 11%.
Vachokunonga vanoti
panumber 3 tine breast cancer kana kuti cancer yezamu yakanga iri pa 8%, ichitedzerwa nechi4 inoitwa iyo non-Hodgkin lymphoma yanga iri pa 5%. Panumber 5 pane cancer yepauro inonzi esophagus yanga iri pa 4%.
Vachokunonga vaendera mberi vachipatsanura magomarara anonyanya kubata varume.
Cancer yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28%, ichitedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%. Panumber 3 pane inonzi Kaposi sarcoma yanga iri pa 7%, ichitedzerwa panumber 4 paine cancer yepauro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Panumber 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Vaendera mberi zvakare vachitsanangura magomarara anonyanya kubata vakadzi.
Takatarisana nevanhukadzi, cancer yechibereko ndo yakanyanya kuwandisa iri pa 38%, ichitedzerwa necancer yezamu kana kuti breast cancer pa 13%, ichitedzwa necancer yepauro kana kuti esophagus pa 4%. Panumber 4 pane cancer inonzi non-Hodgkin's lymphoma inoyanga iri pa 3%, ichitedzerwa necancer yemudumbu kana kuti stomach cancer panumber 5 iri 3%.
Vachokunonga vanoti vana vakabatwa nechirwere chegomarara pakaitwa ongororo iyi vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamu nevatatu kana kuti 2293. Vaendera mberi vachiti pavanhu mazana matanhatu nemumwe chete 601 vakabatwa negomarara repazamu, varume vaive gumi nevana. Mukuru wesangano recommendity working group on health vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ndere mari inobhadharwa nemasangano emedical aid iri kurambwa nezvimwe zvipatara. VaRusike vanoti vamwe vanozoguma vatengesa midziyo yavo nedzimba kuti vakwanise kurapwa magomarara aya nokuti vanenge vatopererwa nemazano ekutsvaga mari.
Asi dambudziko redu rechirwere chekenza muno muZimbabwe rinotangira pakuti veruzhinji vanozoenda kuzvipatara apo kenza yacho inenge yakomba kana kuti yadzikamidze mumiviri medu. Izvo zvinozoita kuti kurapwa kwechirwere chekenza kunge kuchita sekunoti netsei.
Muzvinafundo Hilda Matarira vepa University of Zimbabwe vanoti kurapa kwemagomarara kwave kunetsawo nekuti mishina inorapa denda iri kuzvipatara zvehurumende yakafa gore rakapera, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Muzvinafundo Matarira vanoti rimwe dambudziko rasangana nebazi reutano ndeye vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vakakosha avo vari kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika kwavanobhadharwa mari iri nani. Vakafa nemagomarara muongororo yakaitwa muna 2018 vanosvika zviviri zviviri nemazana manomwe nemakumi mana nevatatu kana kuti 2743. Dzivirira kubatwa nechirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare, kupota vachigwinyisa miviri uye kuongororwa pagore navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapenitse.
Vakuru vakuru vesangano reWorld Diamond Council rinoona nezvekutengeswa kwemangoda vari kutarisirwa kuenda kwachiyadzwa kumaNikaland mangwana, asi vagari vemunzvimbo iyi vanga vachida kuratidzira vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa nehurumende vanonzi varambidzwa kuita izvi nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Hatichatanya kuziva kuti mukamao kuti titaure nawo tinouyamiswa here, asi matauriro azvakanga zvamboita pekutanga zvanga zvichiratidze kuti pachaite mukana wekuti macommunities akwanise kusangana neodamikazo.
Kuri kuti mawana mukana uyu, muri kuda kuvaudzawo kuti kudii izvi zvamuri kufunga kuti zvakakosha kuti zvitaurwe?
Zvinhu zvakakosha zvanga zviri zvekuti kana paine zvatinoappreciata zvinenge zviri kuitwa mukana wacho ndiyoni, kana paine zvimwe zvinhu zvatinoona kuti tichine zvishuwo zvekuti zviitwe nemamaine kambani negavhumendi, umwe mukana futi iyoyo wekuti tizvitaure. Saka zvakakosha kuti varedhedze macommunities achisangana neWorld Diamond Council vanotaura zvazviri muhama dzavo, zvinhu zvese zvinogadzirika kana zvinhu zvapiwe mukana wazvo kuti titaure. Asi takazonzi hamuchaonani navo padero patogadzire dambudziko, naiyozvo kuti World Diamond Council inenge yakuona futi kuti panogononga paine zvimwe zviri kuzvidziridza zvekuti zvikazikana. Saka ndiri kureti zvanga zvakakosha kuti mukana wavo unge uripo nekuti vasangane nemacommunities. Zimbabwe is going to assume nyaya chairmanship yekpc, zvakakosha kuti itsaure ine zvimwe zvinhu zvainodzivirira kuti zvisazikana, nekuti kana vandodzivirira zvotoreva kuti hapana chimwe chinozogadzirika kuti kumberi.
Zvii chaizvo zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Takatarisana nekubva kumainiwa kwakatangirike Diamond kwaane nguva yakareba, tikatarisa 2007-8 up to now, tichifananidza nemamwe macommunities anozvicherwa tiri kuone kuti takasarira zvikurusa. Taimboti dai kuri kuti vanga vambogadzirawo marodhi anoratidzawo kuti kune zvicherwa zviri kuita, kune zvondo zvakadaro. Tine zvipakara zvatinotishuvira kuti dai tanga tiine referral hospital hombe inosapotwa nezvese zvikwanisiro zvekuti vanhu vaone utano hwakanaka, tinotarisirazve kuti mune nezvikoro zviri faraundi zvine 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 dzidzo isingaiti kuti vana vanotozvinotodzokera mashure sezvezvaita izvizvi tine vana vanodzirwa kudzirirwa $40 nekuda kwekuti mubereki anenge aisina kana chikwanisiro tiri kuti government yakanga yakaisa mutemo wekuti macommunity share ownership trust mune mari inofanire kuitwa 5% tikawane 5% kuanjiri tikawane 5% kuzcdc ini pagore tinokwanisa kuite madevelopmental projects edu masustainable development akawanda tinokwanisa kuite zvibarado zvedu izvo zviyazviya hazvisi kuchaitika enguva yakareba hatina kutomboona ndosaka vanhu vaakura vaakuratidze kutoti hapana kunzvidzana kwakanaka.
Tiri kunzwawo kuti manga muchida kuratidzira mapuwa here mvumo nemapurisa
kuratidzira vanhu vakanga vakaisa application vakati ngatiitei zviri pamutemo soita peaceful demonstration yekuti paoneke kuti tingataura sei zvinyenyeto zvimwe zvacho zvandange ndichitaura nezvimwewo zvakawanda wanda zvakadai nekuti vanhu vanga vachiite marunin battles nemasoja kuno vanhu vakawana raundi vapamashops vachiendeswa kumadiamonds base vachibhadharise dzimari dzavasina magariro acho anga asina kunyatseku asina kunzvidzana saka vanhu vanga vati zvava zvakadaro ndopaaite mukana wekuti titaurirane negovernment ichizoona because ndo ichanga yaa chairman wetc saka tode kuti iridze by example ikaridza by example ikadzese nedzimwe nzvimbo dzakadaro vanoona kuti izvi zvakanaka zviri kuitwa negovernment yezimbabwe.
Avo vanga vari Sachigaru weChiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa vachitaura vari parunare vari kwaChiyadzwa kuManicaland. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzakakosha zvikuru dzemuAmerica dzinozivikanwa nekuti maMidterms. Sarudzo idzi dziri kuitwa mangwana uye dzinenge padzinopera panenge pozivikanwa kuti nderipi bato rinenge rine vamiriri vakawanda mudare repamusoro reSenate nemuHouse of Representatives. Vanenge vakwanisa kubudirira ava vanokwanisa kunge vaine chekuita nekuti America inenge ichitora gwara ripi munyaya dzezveupfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita seZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per short wave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundumusere musere chinonzi NG18 Cygnus change chakatakura masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan chasimuka muAmerica nhasi chakananga kumwedzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pasi rose kuEgypt kumusangano wakanangana nezvekuvandudzwa nezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele kubva kuna Gaina Saidi.
soku izika disenda baku vi.